vane mhosvadzavo vanofanira kutarisane mhosvadzavo matare. Daine matare akanaka, daine polisi kwayo isine captured vanhu avaisada vatari kujere. Izvi zvino zvine masanctions ekunze zvitoro zvishoma, vanhu vese vepamasanction list vanofanira vatari kujere. Vane mhosva dzakakura dzavakaitira vanhu, dzavakaparadzira misha dzevanhu, dzavakarovesa vanhu, vanhu vazhinji vakaremara, vane mavanga, vanhu vakashaikirwa nehama dzavo chaiko chaiko. Mumwe vanotinhekera nekuda kwevanhu ivavo vari pamalisti emasanction. So vanhu ivavo dai tine nyika kwayo vasita vari kujere vachitika pamusoro pemhosva dzavo dzavakaita nezvekukonzeresa munyika kuti musaita runyararo rwakanaka. Saka zvavakutanga zvavakutaura izvo hazvipotori nei nyaya iri muno muzimbabwe. Nyaya yemaproblems atiri kubata, maproblems emuno muzimbabwe anofanira kugadiswa muno muzimbabwe, pasina zvekutaura zvokuti hanzei kwazozosaenda kuamerica kana kwazozosaenda kueurope. Vada kundotii kueurope kwacho ivo vachitanga kugadisa zvino muno muzimbabwe. Cherif begins at home ndozvotaura chirungu. Saka nyaya yakatikwazira pano dzavakaita navanhu iri nyaya yekukura hondi, iri nyaya yakaitira munhu. Ngatitaurirane chokwadi, tipedzerane kuti zvinhu zvakafamba sei. 2002 munozviziva zvakaurayiwa zvinotyisa, 2008 zvakaurayiwa zvinotyisa. Vanhu vezvo zvinofanira kuti zvigadziswa tiri muno, kwete zvokuti hanzi kuchemera kuti ndakakuenda kuamerica, ndakuenda kubhuri, uda kubii novana vako vachichema.
Asiwo vamunangagwa nehurumende vari kuti zvirango zvakatemerwa izvi zviri kukanganisa vanhu veruzhinji namabhizibisi. Munoti china
veruzhinji vapi? Tisi veruzhinji, tisi guguru vanhu vacho, tisi pomu yacho yatikanganisa vapi? Hatitongana tirikuenda kubhitirizo. Ivo ndo vane mari vanga vakaunganidza vakavhiga mari dzenyika dzikafrinji okureza vakakutekera kuti vatore mari dzavo dzavanga vakaita ukoko. Ndo nyaya iriko chete yavanochetera kuti vane mari dzavanoziva dzavakavhiga ukoko dzikafrinjwa nenyaya yekutora kuonera dzevanhu. Izvi tati kuchemera sevana vazimbabwe, asi zvinhu zvinonetsa kuti nyaya yemagasini chipiri toda kuti nyaya yekubiwa mari yenyika ipere. Nyaya yestate capture, kumbunikidzwa kunoti dzevanhu kupere, kushandiswa zvisina kunaka kwemauto, kushandiswa zvisina kunaka kwepolisi, kushandiswa zvisina kunaka kwevasori, kushandiswa zvisina kunaka kwekoti, kwepalamendi. Zvipere ndo zvinhu zvati kuchendera muno muzimbabwe, tiwane upenyu hwakanaka, vanhu vagare zvakanaka, mabasa aite zvakanaka muzimbabwe. Hapana zvinhu zvati kuchemera. Ivo havadi nei kuteerera zvikutaura vanhu. Yovata kumatidza vanhu titeererei titeererei, basi ivo vasi kuteerera vanhu. Vanhu vakutaura zvavakutaura kuti zimbabwe lives matter. Havasinoteerera nei? Vanofunga kuti machechi vari kutaura vanopenga here? Vanofunga kuti mastudents vari kutaura vanopenga here? Vanofunga kuti madoctors ari kutaura vanopenga here? Vanofunga kuti mateachers ari kutaura vanopenga here? Ivo tiite chechi ndo vanoziva zvinofanira kuitika muno muzimbabwe. Zvinhu zvavataura zvinhu vasanti vasinyevera vamwe.
Tinoonawo sangano resadhaki richibatana nehurumende vachiti zvirango zvakatemerwa zvozvifanira kubviswa. Munoti nazvo?
Hapana chinopotodzi kubatana. Ndezvungu munozivaanhu muchinwa mendehwahwa, munoti kana ungaka even akandobatwa nechakati chakati munongoungana muchikuvaraabarira kuti munomumwa mendehwahwa. Asi hapana hakuna kana sadhaki rinotambura. Chinoti sadhaki sadhaki kandre vagare vemu kwete zvokuti hanzi kwainhingisha mari yangu yazvinhu zvakati sadhaki kandrei vanhu varimo sadhaki vese. Munoona pakabuda nyaya yekuti zimbabwe lasa sadhaki yese kateera africa yese yakadaira kuti gadzira zvinhu muzimbabwe. Saka takakosha kwatiri vanhu vemusadhaki kwete kuti vanhu vanonga vachitora vese vachimbokuta zvakadaidai vese. Hando vatinokoshesa isu, tinokoshesa vagari vaite macitizens esadhaki. Ndo vari venyika, ndo vanhu vatinotora kusapota macitizens ezimbabwe, ndo vari kusapota kuti muzimbabwe muve nerunyararo, muzimbabwe muve nebudiriro. Ndo vanhu, ndo sadhaki iyoyo.
Saka bato renyu rinodei?
Tona kuti zvirango zvatakakuwa nezanupiyoni